teta patiri kufamba munyika muno tichisangana nezvizvarwa zvezimbabwe vari kutsiudza shuviro yavo yekuti vake dzimba kumusha kana kutenga dzimba asi dambudziko riripo nderekuti pavanotumira mari kuhama nekushamwari nevavakidzani mari yakawanda haisi kuendi kushandiswa zvayaifanira kunge ichiitwa saka vane dambudziko rekuti vanga vachitadza kuinvesta kumusha pakuvaka dzimba kana pakutenga dzimba saka ndosaka taita partnership nemareal estate agents nhasi tatanga newestro
asi katinoona kuti nyika kana kuti vamwe vemunyika pari zvino vari pazvirango zvirango izvi hazvikanganise here mabhizinesi ende vana rezimbabwe avanenge vachida kuita munyika
zvirango hazvikanganise zvirango zviripo zveofac zvakatarisana nevanhu vakaiswa palist yeofac uye takawana simbiso kubva kuhurumende yemuno kuti vana vezimbabwe vari kuno kana maamerican investor vanogona kuita bhizimusi nevamwe vavo vekuzimbabwe vasiri pazvirango izvozvo chingakonetsa pazvirango inga yange iri nyaya yemapayments kuti anofamba sei asi izvozvo zvakagadziriswa nehurumende yakaita setup mavehicles akawanda anobatanidzira nevictoria falls stock exchange zvakare
tinoona zvakare kuti makange muri kuatlanta uku maiedza kukwezva zvizvarwa zveamerica zviri koko kuatlanta pari zvino pane zvirongwa here zvamagadzira
hongu atlanta black chamber of commerce iri kutumira iyo vamiriri vayo vatanga vachienda kuzimbabwe muna machi iwo mwedzi uri kuteera uno vatanga vachibatana zvakare nevamwe zvizvarwa zvezimbabwe zviri kubva kuna nadallas vari kuda kuivo kuita mainvestments kumusha kuzimbabwe
tiri panyaya iyoyo yemainvestments vanhu ngavasimbise sei kuti vanozogona kuburisa mari yavo munyika
mainvestments mazhinji atanga achibva kuno tichange ichivabatsira kuti vainveste through maring fence facility zvikuru sei kubudikidza nekuvictoria falls stock exchange kuitira kuti mainvestments avo angobatwa as foreign direct investment ari kuitwa nemari yekunze saka hatitarisiri kuti pachaita dambudziko kuti mari iyo idzoke kunoku